Chekwata ichi chine vatambi vatsva vaviri, Kelly Lunga uyo anotambira Rotgulsen kuGermany naAdrian Muswe anotambira Leicester City kuEngland, asi hachina Makuley Bonny uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake cheLeyton Orient. Bonny uyo akaberekwa kuEngland haana kudaidzwa chinzi haana kutumira mapepa ake ekugadzirwa pasipoti yemuZimbabwe mushure mekunge Lunga naMuswe vakaita izvi pachiri nenguva. Maneja weMaorients vaWellington Mpandare vanoti Lunga naMuswe vachatambidzwa mapasipoti avo musi wavanosvika muZimbabwe, vachiwedzera ivo kuti Gonny harina kuvharwa kuna Bonny kana akatevera zvinodiwa. Asi chikwata ichi hachina chanduko huru pane chinozivikanwa neveruzhinji mushure mekunge Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Tiroka Dewere, Marvelous Nakamba, Tendai Darikwa, Danny Piri, Alex Mdimu na Ivan Rusike vanzi vanofanira kuuya mukamba. VaMupandare vanotaura nezvevamwe vatambi vari kupinda mukamba.
The squad is as follows. The goalkeeper, George Chigova, Polokwane. Edmos Banda, Brisbane. Petros Mari, FC Platinum. And the defender, Nyasha Munesi, Orlando Pirates. Jimmy Jingai, Power Dynamo. Alex Udimu, Drew. Tine Jadere, Chief. Ronald Ubizai, Bloemfontein. Divine Lunga, Golden Arrow. Tendai Darikwa, Nottingham Forest. God Knows Murira, FC Platinum. And the midfielder, Utele Zanue, Amazulu. Marvelous Nakamba, Club Bruges. Danny Piri, Golden Arrow. Richard Gachiro, Herentals. Ovid Karuru, Amazulu. Tapago Butini, Azam. Kama Billiard, Chief. Knowledge Msona. Okay, I'm used to Anderlecht. Then Kudapati Mahati, Orlando Pirates. Talent Sao Kiwa, AmaZulu. Kel Kelvin Lunga, SV Roding Hotel. Leo Imahunga, Yata SV. And the strikers are as follows. Tino Kadewere, Leavu. North Mchizwa, Golden Arrow. Abazamichi, RSC, Ivan Rusike, Supersport, Admiral Muswe, Leicester. And these are the...
Vamwe vatambi vadanwa vanosanganisira Edmos Banda, Ronald Pumbizai, Kuda Mahati, Lopes Mtizwa, Talent Chaopiwa, Ovid Karuru, na Tine Jadebe. Vamwewo vatambira zvikwata zvemuno, Petros Marina Godnos Murwira, VFC Platinum, Richard Wochiro, Werentals, na Leroy Mavunga, Weyada, vapuwawo mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. VaMupandare vanoti vane chivimbo chekuti vakomana ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti chivakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti tiende kuEgypt. Mukatarisa kuvakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, kunze kwevashoma vakafanana naAdmiral Muswe naKelly Lunga. Vamwe vese ava takabva navo patakatanga nyaya iyi, saka tiri kutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo.
Munyori wemutambo wenhabvu vachawanda tasire nyika vari kugutsikanawo nechikwata ichi, vachitiwo vatambi ava vanobudirira nekuti vatamba vese kwenguva refu.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba. Ukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino mumaqualifiers nese, ndo timu iri pamusoro, ndo chikwata chakasvisa ipapa kunze kwejust two new faces, Kelvin Lunga na Butele Zanue ndo vangogedherwa pachikwata ichi. Saka tinotarisira kuti kutamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda Congo Brazzaville musi wa24 March.
Chizambwa pachake anoti pari kuda kubatana kuti maOrients abudirire kuenda kumafinary eAFCON kechina.
Isusu zvedu hatirambi kuti mo Pane player ndaona pakati ngoita sasa. That is very welcome. More player amupinda amukoma kana kutaza isusu kwatira club tunostabira.
Maoria ari kungoda point imwe chete kubva pamutambo uyu kuti vaende kumafinal eAFCON ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Chidzambwa ndiye murairidzi wekutanga kuendesa chikwata chemaorias paAFCON muna 2004. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.